Sangano rinoona nezvekushanyirwa kwenyika pasi rose reUnited Nations World Tourism Organization kana kuti UNWTO rinoti kumbomiswa kwenyaya dzekushanyirana nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kwapa kuti pasi rose rirasikirwe nemari inosvika 1.3 trillion. Izvi zvapa kuti vanhu vanosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri kana kuti 120 million varasikirwe nemabasa munyaya dzekushanyirwa kwenyika pasi rose. Mutungamiri weHospitality Association of Zimbabwe vaClive Chimwanda muhurukuro nemapepanhau akasiyana-siyana vanoti vanotarisira kuti muna 2022 zvinhu zvinenge zvogadzikana munyaya dzekushanyirwa kwenyika. Zimbabwe pasi pechirongwa chinonzi National Tourism Recovery and Growth Strategy ine urongwa hwekuti panosvika gore ra2025 nyaya dzekushanyirwa kwenyika dzinenge dzounza mari inosvika mabhiriyoni mashanu. Ko, urongwa hwehurumende hwekumutsiridza kushanyirwa kwenyika hungashanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Target yacho 5 billion inobatika by 2025, nekuti Zimbabwe yagara ine zviyevedzwa zvakawanda. Big Falls, ana Kariba, Great Zimbabwe, kuzoita ana Eastern Highlands, ana Hwange National Park, tine Big Five maanimals. Chirongwa chinokwanisa kunge chiitika.
Vatiwo
pane patikuda kuti pange pachitarisiswa pekuti chirongwa ichi hachifani kunge chichitarisira vanhu vekunze chete kuti vave vashanyi kuZimbabwe. Chinofanira kutarisa iye yatinotiwo local tourism, nekuti izvozvi muri kuona nyaya yekorona yatinayo. Zvinhu zvokwanisa kuramba zvisina kugadzikana kwemakore mairi kana matatu, vanhu vachitya kufamba kunze ava. Nedzimwe dzatinombozoti dzimwe nguva nyaya dzepropaganda dzinomboitwa nevavengi vachinanga Zimbabwe. Saka taifanira kutarisa isu takatarisa yatinoti local tourism. Saka masalaries anofanira kunge achitarisiswa nemastandards of living achitarisiswa, ndiko kuti tibate vision 2030 yekuva upper middle income country by vision 2030.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo
mukatarisa tourism ndiyo yakarohwa zvakanyanyisisa ne COVID-19 nemalockdown. Saka saizvozvo zvinochiriva kuti chinangwa chehurumende chekuti tiwe tave netourism inosvika $5 billion na 2025 hazvichagone kuitika, nokuti tarasikirwa nemakore maviri 2020 ne2021. Saka saizvozvo tichazoda kutanga kusumudza 2022 tourism iyoyo kubva pasi pasi chaipo. Saka naizvozvo tumwe mapazi tourism tunenge twatonyura zvinoita kuti zvisazogone kuita kuti tourism ibate zvakatarwa nehurumende.
Muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane matambudziko maviri pakumutsiridza nyaya dzekushanyirwa kwenyika.
Dambudziko rekutanga nderekuti tese tinoziva rikune COVID-19, matourists haasi kufamba sezvinotarisirwa, and muZimbabwe vanhu vari muno varombo havakwanisi kuenda kumatourist attraction areas. Saka tinondotemba iva vari kunze vasi kuuya. Saka mare hakuna kutourism sector, makambani mazhinji ari panjodzi yekuda kuvhara. Njodzi yechitwo ndeye political instability muZimbabwe, iri kukonzeresa kuti uone vamwe vachisungwa vekuopposition parties kunyanya. Zvimwe zviri kusungirwa vanhu hazvina maturo.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Mashambadziro anoita Zimbabwe vanonyaya kushambadzira kune vanhu venyika dzekunze, hasati tanyaya kuona vachishambadzira Zimbabwe nekugadzirawo atingati maproducts angakwanisa kunge achishandiswa nevanhu vanogara muno muZimbabwe, yatingati domestic tourism. Then chimwewo chekupedzisira chandinoona chingangoda kuvandudzwa inyaya dzekuti iyowo Zimbabwe yachona haisi kuzvipawo zita rakashata here munyika kubudikidza nekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Nyanzvi dzakawanda dzinoti nyaya yenhomba yeCOVID-19 iri kupa kuti vave netariro yekuti nyaya dzekushanyirana dzichatanga kufamba zvakanaka mugore rinotevera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.